tine dambudziko zveshuwati tine maMPs akati wandei vasikakwanisi kubuda pachena nekuti vari kutsvagwa kuti vasungwe saka maMPs ava havakwanisi kuti tisangane saka idambudziko ratiinaro saka nhasi tichaenda kunoona naspika ndinotarisira kuti nenguva dza10 past 10 tichaonana naspika nekuti takasangana naspika last week musi wechina akatipa vimbiso yekuti iye uchanoonana navakuru vake ndinoonana navakuru nedambudziko kutaura kuti akariita then tozwisisana kuti toita sei kuenda mberi uyezve kuti achataura kuti maMP vamirirwe zviri kuitika maMP vakwanisa kushanda basa ravo vakasununguka saka tichaenda kunomuona tozwa kuti unoita sei
kana muchiti vari kunotaura nevakuru vavo muri kutaura mutungamiri wenyika here apa
ndiye umwe wacho wavanotaura naye sokuona kwandiri kuita ndinoona kuti ndiye munhu waanotaura naye
pane
ndiri kutarisira kuti kutaura kwaachaita nekutaura nematauriro atakaita naspika netsamba yatakanyora kuna spika tinotarisira kuti panofanira kubva mhinduro nekuti vanofanira kunge vakatotaurirana
tsamba yamakavapa yaiti kudii
tsamba yatakavapa tanga tichipa dambudziko riri kuona nemaMPs MDC nyika yese kuvhiringidzwa kwari kuitwa kupwanyirwa dzimba dzavo kurohwa kwehama dzavo kumhanyirirwa kubva mudzimba vamwe vedu vachisungwa vakaita saonarebo chibaya honorable settlement chikwinya honorable chimina na honorable mpakuni lloyd vachisungwa vachinyimwa bell nekushupika kwavari kuita vari mumasells vasikabvumirwi kuti vaone hama dzavo vachinzwa vanokwanisa kuona hama dzavo kamwe pavhiki apa tiine shuwo yekuti maMP vasenzere nyika saka ndo dambudziko rine ranga riri mutsamba ino
tiri kunzwawo kuti pane vamwe vane chitsama vari kutsvagwa ndianani ava uye zviri kufamba sei
maMP varipo vari kutsvagwa zveshuwa varipo chinhu chiri kutinetsa semusangano uyezve chinhu chiri kutinetsa sachifuit weparliament nekuti zvinhu zvakaoma vanhu vari kutsvagwa chinhu chekutanga mutungamiriri wedu weparliament honorable Tavita Kumalo then koita mubati wehomwe wemusangano honorable Charlton Wende then koita mubati wehomwe wemayodhi wenyika yezimbabwe honorable Kureva then koita chairman wemayodhi wezimbabwe honorable Epson Chitsiwa koita honorable Godwin Stole unowa chairman wemayodhi kutitungwiza koita umwe uri kutsvagwa tina honorable Joanna Mamombe vano vari kutsvagwa tozoita tina honorable Prince Madueko Sivanda vari kutsvagwa maMPs vari kutsvagwa vane chitsama zvinhu zviri kutivhiringidza tina honorable Hamauswa vari kutsvagwa tozouya tina honorable wedu Caston Mateo anga ari kutsvagwa ndo vamwe vamaMPs vari kutsvagwa vatisingazivi kuti mhosva dzavo ndedzei nekuti havasiwo vanhu vakaronga demonstration havasiwo vanhu vanga vari mudemonstration havasiwo vanhu vakaparadza zvinhu asi kuti vatungamiriri chete maMPs vanomirira maconstituents
asi nemamiriro akaita zvinhu zvichabatsira here kuti murambe muri mudare reparamende
isusu chinhu chekutanga tisati tatarisa kuti zvinobatsira kuti tinge tiri mudare reparamende ndechekuti kuti tive kuparamende hatina kuvhoterwa nezanupf kuti tinge tiri kuparamende takavhoterwa nevanhu vanhu ava vakatipa chisungo chekuti tinge tichivamiririra ende zvinokosha kuoma kana kurwadza kana kufa kana kupona kuti tinge tichimirira vanhu hatikwanisi kuti susu tirase chisungo chetakaita nevanhu chekuti tinge tichivamirira and isusu semusangano weMTC Alliance ndo imwe yenzvimbo yedu munyika munomu yezimbabwe yatinokwanisa kutaura tichimirira vanhu muzimbabwe nepasi rese